Wawitum Mpananzi wakasungwa Musochi Shano Kublawayo after msangano wakaitwa kuchaga kutarifa zvemirisho yakaitika kuHarare muna August wakasungwa wachitomerwa mhosva yekunzi wakasvipisa zita rava muna Ngagwa inonzi muchirungu undermining or insulting the authority of the state. Akataona kuti mitemo yaimboshandiswa munguva yaMugabe ichingoshandiswa navamunangagwa yekunzi vakainsult vamunangagwa.
Makamirira kuenda kudare rini?
Pari zvino magweta edu ekodzero ezvabhuloya zvaima raiti muse mugwevera nozuro vakamhanya mhanya kuzama kuchema kuti wisdom kwanazi wabudiswe pamutongo webeu. Takatarisira kuti vanotonga nyaya dzematare mangwana musi wemande vachakwanisa kutipawo zvinenge zvabuda mukuchema chema kwokuti vamupalanzi vabudiswa pabeo. Saka vamupalanzi vachamira pamberi pedare nemusi wemuvhuro mande.
Iyo imhosva here kutaura kuti ndakakanganisirwa nomumwe munhu?
Pamitemo iri kushandiswa nemapurisa tiri kuona kuti tingati muchirungu vari kuabhuza mitemo iyoyi, vari kuti imhosva, vari kuti vakachora section 33 yeCriminal Law Codification Reform Act inonzi watoka mutungamiriro wenyika. Sekutaura kwandaita zvinhu zvataiona zvaiitwa munguva yavamugabe vazhinji kunaro vakati vandei vanotosvika kunana 200 vakasungwa nenyaya iyoyo yekuti masvipiso zvaserutaro mutungamiriro wenyika. Asi magweta ezvemabhuloya zvaiva raiti aimirira zvikuru kana aishungurudzwa nyika yese. Ende tiri kuona kuti munguva inonzi nevavanhu inguva itsva kana new dispensation yamunangagwa zvichiramba zvichiitika zvakare izvozvo.
Dzimwe mhosva dzavari kupomerwa ndedzipi?
Mhosva dzavari kupomerwa ndedzekuti vamukwalanzi vari kunzi vakaroma mumwewo angari pamusangano wakaitwa kuBlaya Rainbow vanozivarira kokamupopoto nenyaya dzekuti vanhu vanga vari pamusangano iwo vaiti takutanga kuti tenengura nyaya dzakaitika kuHarare muna August 2018 ndosina kumbotarisa kaita vanhu vakavati wandei kukura hondi kumitinesi kubatanelo yese.